News of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 8/2024. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi rezinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvepamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira kuenda pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri pamwedzi, kana kuti Zimbabwean dollars 6,242,051.65 kubva pamadhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu, kana kuti $3,628,994.20 mumwedzi wazvita. Izvi zvinonzi zvakanyanya kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, kana kuti Komaliso Zimbabwe, vaRejoice Ngwenya vanoti izvi zvichabata vashandi zvakanyanya, zvikuru avo vanotambira mihoro yavo nemadhora emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi ndechekuti Zimbabwe dhora rakapazwa kana kuparadziwa neUSA, nekuti holiday yakati yapera USA rakatanga kutsvagwa vana vachi vanhu vachibhadhara maschool fees, vamwe vachitenga matiketi endege okuenda kuzvikoro. Saka zvakaisa dhora padhimandi, ndo zvakazoita kuti mutengo weUnited States dhora uchinzwa zimbond ukwirire. Saka kukwirira kunoita bond chienzaniswa nezimudhora ndo zvinokwidza mitengo, nekuti so bhizinesi kana vakunoreplacea maproducts avo vanenge vakutsvaga mabond akati wandei, mitengo yacho yokwidzwa kune vanotenga.
Tiri kuona kuti vezvitoro vakawanda vari kutengesa zvitengeswa zvavo nedhora rekuAmerica. Sei mitengo iri kuzopegwa kana vaakuita zvavari kuita izvi iri mumadhora emunyika?
Aiwa, kana kuti pane kubvumirana kuripo mumaketi kwatinoti tacit market agreement, kuti kana uchitenga zvinhu uchiripesa stock yako nemaUnited States dollars, kana wakuita costing nepricing unenge wakupraisa nemaUnited States dollars. Dambudziko nderekuti rate yatinozopuwa nekumabhenki, iyo inonziyo market rate, bank rate, haichafambirani nezvinodiwa nevanotenga for cost of replacement. Saka tingatoti panotovana nemaprice distortions, mihoro yevanhu ainenge isingakwiri, nokuti mueconomics minina kuwedzera mawages nemaminimum wages ndo zvinokwidza mitengo yezvinhu. Saka ndofunga hurumende inongoti hatidi kukwidza mitengo yezvinhu, tidati tione tikana takadepresa mihoro vanotengesawo vacharwadziwa nokusengeta zvinhu, mitengo yoroga kukwira. Asi hazvidaro muZimbabwe, nekuti inflation yedu inodriviwa neus dollar.
Pane zvamungaona here zvingaitika kutseketudzawo mihoro yevashandi kuti ifambirane nemitengo yezvinhu?
Tinonzwa matrade union vachitaura vachiti deno hurumende yadzokera kuna 2009 vashandi vachibhadharwa base salary yavo nemaunited states dollars. Icho chiri chokwadi. Yorude hurumende yakwanisa kuti yopinza maroyalties ese avanotaura kuti tiri emining nechidzima minerals. Maroyalties acho opinzwa mumihoro yevashandi vehurumende kana vashandi vese. Nekuti kana vachivabhadhara nemazim dollar vanenge vakunochinja mazim dollar mublack market kuti vawane maus dollar. Saka chandingangorekomenda ndekuti dini hurumende yaconsider mabase wages.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaFanuel Gona vachitaura parunhare naTabo Kancube weStudio 7 vari kuHarare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 vabayiwa nhomba yekorera kubva zvakaparurwa chirongwa ichi musi wa 29 ndira. Kwagutu kumasvingo vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59,000 vanonzi hakuna munhu ati akanganiswa nenhomba iyi. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi yechirwere ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Ndinoona kunge mafambisirwo ari kuitwa kupa vanhu nhomba yekorera ane hurongwa hunenge hwatingati huri sound in terms of kutargeta mahotspots kana kunyanya kuunganira kumahotspot. Uyezve nyaya yokuti vari kuenda dzimba nedzimba instead of kuunganidza vanhu panzvimbo imwe chete. Zvinhu zviri scientific zvichabatsira kuti chirwere chekorera chisaramba chichipararira mumahotspots imomo mavanenge vasvika. Asizve sezviri kutaurwa neWorld Health Organization, cholera outbreak hazvirevi kuti yapera nokuti vanhu vabayiwa nhomba. Chinofanira kuitwa ndechekuti hurumende ngaichiita zvekuti vanhu vawane mvura yakachena nguva dzese. Vawane mvura yakachena yokunwa neyokubikisa nekugezesa nezvimwe zvakadaro munzvimbo dzese dzeZimbabwe. Uyezve iyi yekupa vanhu nhomba, it's a short to medium term solution.
Ndechipi chirongwa chinofanirwa kushandiswa chinogona kubatsira kwenguva refu?
Long term solution ndeyekuti nyika yese zvayo yeZimbabwe kupi nekupi zvako vanhu varambe vachiwana mvura yakachena uye vachiita zvine utsanana kuimprova mazvimbuzi nekutizve kuve nemvura inorana inowanikwa mumatepi yakachena. Izvi ndo zvichaita kuti korera isacharamba ichipararira muZimbabwe gore negore. Endi zvinoda izvo investment yakakura chose in terms of water infrastructure.
Dr. Ranga, munofungei nebasa rekurwisa cholera raitwa nehurumende kusvika pari zvino?
Ndinoona matanho avaita iye zvino achibatsira for the short term and I'm glad they're excited nemaresults avari kuona. I think it's still too early to say that this will work unless they are able to cover the whole country very quickly. Asi matana vari kutora izvino ngavarambe vachidaro.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare ku North Carolina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akafanana nere Amnesty International atambira nomufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wokutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo achiti unombunyikidza kodzero yokurarama kweva nenge vatorerwa mutongo uyu. Tobias Mudzingwa anotipanya ya iyi zvizere.
Nezoro makurukota ehurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko vaJen van Muswere vakazivisa kuti matanho akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances.
Makurukota ehurumende akawirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazvironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavasapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mujeri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanira kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tarise chinokonzera chi mhosva dzacho dzinozogumisira dzava papa. Tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhiliva munyaya iyoyoti pachirungu an eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono munguva yeRhodesia apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kwemakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo, mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno, mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wechikona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwezi mitatu oya yakadaro. Sezvo taane kuwirirana kuti parliament yekubvuma, government yekubvuma, tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemwezi mishoma iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore 21, 21 years, nemakore 70 years. Madzimai, kunyange vari mhondi, havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiyo yedzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika iyi chiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Rimwe sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU raendesa tsamba kuparamende richinyunyuta nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro paBulawayo Polytechnic College pamwe nekurambidzwa kwevadzidzi kubhadhara mari idzi nemari yemunyika. Mwedzi wapera dare repamusoro reHigh Court rakamisa chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete. chete mushure mekunge chaendeswa kudare nemumwe wevadzidzi vepachikoro ichi. Munyori anoona nezvemutemo Muzinasu vafanira kugona vaudza Studio 7 kuti vakaedza kutaura nevakuru vepaBulawayo Polytechnic asi hapana kuwirirana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Muruvira sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi. Asi vakamboti vabereki vanofanira kubhadhara mari yakati wandei kuti vana vadzidze zvakanaka vaine zvikwanisiro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTavo Kanxuye weStudio 7 navaFanuel Gona.
Nyaya hombe inoita kuti tikwanise kunge tichienda kupariamendi inyaya yezvichemo zvevadzidzi vari kupokana nefeestructure yakabuditswa nehurumende mumasvondo apfuura.
Feestructure iyi yanga yakamira sei?
Mari yekubhadhara zvidzidzo yakauya yakakwira, ine also unjustifiable rate. At the same time, the feestructure is managed to thwart sections of enterprise. Inotaura kuti mwana wese wemunyika yeZimbabwe ane kodzero yekuwana dzidzo, uyezve dzidzo iyi inofanira kunge iri affordable and accessible.
Parliamenti yagamuchira here tsamba iyi, uyezve ndezvipi zvamakatarisira kuti zvinge zvichiitwa mushure mekugamuchira kwetsamba iyi?
Sezvo nyika yeZimbabwe iri democratic country, tine shuviro nekutenda hurumende uchata nekuchengetedza kodzero dzevadzidzi vemunyika yeZimbabwe.
Tiri kuona kuti High Court mumasondo apera yakarambidza Harare Poly kuti inge ichibhadharisa mari dzechikoro nemaUS dollars chete. Izvi zvichiri kuenderera mberi sei kumamwe makoreji?
Mastudenti mazhinji epaBulawayo Poly vanoziva kuti pese pavainge takorenti neadhimini vaiudzwa zvinhu zviri different, but the bottom line ndine kuti vangavadzidzi vanose vakabhadhara nemari RTG vanofanira kutangidza zvakare kuti vakwanise kunge vachibhadhara nemari yekuti tikakonsulta lawyer kuti tiengage nevaadhimini aya maauthorities emainstitutions aya vari kutanga kuzviramba kuti hano isusu tiri kungotendera mari yemuno chete, chero mari yekunze uyu anoti forcing a certain amount. But tichingobva mastudent obva atara achichema kuti vatanga zvakare vari kutiti bhadharai maUSD kana muchida kuti muve accepted by institution.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti Zinasu vafanira kugona vachitaura parunare naTabo Kanxuye weStudio 7 vari kuHarare.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ne Ndebele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sepa Studio 7 yapo, mamuka sepa Studio 7 yapo. Ndudungu pangu mwono wangu nyenye kudu kuchinja nyizu kwa mwa kuito. Zema kuseni mwati mwatora zvezvino nga zvaka mambile zvezvino zvaka itabati mwaku kwa zana meyadu kumemesha kuno kubigozi. Ndo nyusu zano tutera pa mwaku wanzi chirungu. Mwaura ya na gogo edo. Mwaura ya mwanga watichinja ipo papu. Ana gogo edo na sikuru ndo nyusu zanya so tutere roze chishona ichi ichi. Chirungu cha mwazo pinza ichi. Mwaura ya wabereki wedu. Anyway, atinga ziti nga itu wasi. Asitangu litita ono ushe disa izu.
Ndini rangu lake ndutande pa South Africa po. Ndine chichemo kuna vachamisa apa. Vachamisa vakumidza kuumba bato rimwe. Ndinoda kuti vamhanya stereki bhuzi. Bato rinokumba futi richangopwanyika mapwanyika akaita mamwe mapato. Ngavambogara pasi vamboona kuti voita plani ipi vasati vatanga bato rimwe. kambo utanga wa garapasi, wa manya kumusa ngei batu, wambu garapasi, shawa kwa sakuto ita jeju, utauri la wanu, mamiri la shuka ita mame, mabuli la waita nukuti waru kurongi icheti. Washa tanga wa vrabu, ime party, because ije jeju so, sanu pifini kaka wa atarisa, utuwa kiti, apana kwa wano shika puti, ni wangu panywa, chata shika kana kuma election ya netewira, kambo mmina kumbita shu party, wambu garapasi, wambu ungorodu, utanga ili, uitanga si party ajo.
One way studio apo wana mkoma atanunuka wande nana pressing nana mkoma ifanza nyaya mutangwa musiku ibulita sei amuziku ibulita sei nyaya mutangwa tinongona zvikaitika kwacha misa muno mhanya chaizvo yaya cha misa ya mutangwa ya musiku ibulita ngeiko amusiku ibulita sei kudzika kwakaita basa amusiku zvitaura ngei sei musiku taura nezvazvo taura nyaya dzese sezvo munotara kuti munotara zvejekerera hamuna saidi ramakareregera.
Dangoonesawo panyaya muri kutaura yekuti mamainzi anourayisa vanhu achidini. Mamainzi azere wose ruzhinji ndevanhu ivavo vezano. Saka hapana anogona kukondrora kuti kwanzi vasachere kana kudii. Kungotauravo kufadza vanhu vanenge vari kunze kuti vanhu vati vane zvavari kuita pasina zviri kuitika. Ndoda kutaurawo nenyaya iri kuitwa nemachina. Zvinogobetserei kuti muri kuti vanhu kana vachida kuvhotegwa vanhu vezano ava ndobva kushurugu uko shurugu ibote rekwarose rangori makomba izvozvi vanhu vaichera vachinzi vavhotere zano vaichera vachera pose pose izvozvi hapana vhiki vadzingwa vose vanhu ivavo pari kutorwa nemachina muchiti migodhi yachona manje yakakanganisika haitenderi kupinda vanhu asi machina ari kuitora manje saka zvinogobetserei kuti vapedza kuvhoterwa vodzinga vanhu havashandi vanhu havaite sei vaakudzingwa vaakutanga kuba mukaenda kunzvimbo inonzi shurugwi voterekwa izvozvi muchiona ramakomba rangu igomo rapera raparadziwa pose pose izvozvi
uyezve life talk yenyu iyo life talk kana mati muri kutaura nezvachakati musoro wenyaya iwe wamaisa ndiwo ngaufambwe nawo kusvika maminitsi iwayo apera nekuti nyaya dzacho dzamuri kutaura hakuna kwadzinopedzisira dzasvika ende hatina zvatinonzwisisa pazviri saka mukadzitaura dzikataurwa kusvika dzapera ka tinonzwisisa kuti pa30 minutes kana pa40 minutes dzachitaurwa live talk tabata ichi tasara tini chatakabata mukangobvisa nawo dzemakuseni chete muchaona kuti vanhu munosara nawo naushomashoma saka handifungi kuti business rinenge richifamba zvakanaka.
Vanoti hanzi izvo muna hamuna mari muno mune mari vanoti kana vaakufamba vanofamba vari more than 15 handiti mari iyo inenge ichitongobuda ende mune muno upfumi hwezviwanikwa zvinowanikwa muno kusada kungobhadhara chete kusada kunyepera kuzungaira upfumi hurimo muno hwakanyanyisa dai pasina vunhukekini dai musina upfumi havaimboita kuti panoitwa maelections vachipa munhu wese muzimbabwe muno machicken in anokosta mari yakawanda ende vachingobvumira mabielection all the time kureva kuti mari wanayo muno muno mune mari kusada zvako kubhadhara kuimf kusada mari iri muno yakawandisa zviwanikwa zvinowanikwa muno zvirimo mazvita studio 7 tinokutendai nedzidziso nenyuzi dzamunongotipa all the time mazvita bye bye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Iko zvino tichimbotarisa zviri kuitika muamerica. Mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vanoti bhiri rinoona nezvokupinda kwevanhu muamerica kana kuti immigration bill rave kutadza kubudirira nekuda kwekuti bato remarepublicans riri kuteerera zviri kutaurwa nevaive mutungamiri wenyika vadonald trump tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vachishanda nesangano reall hands on justice.
Bhiri rane mavhiki richitaurwa and rikupunzwa ne congressmen namamasenators aruda kuti kuboda kana kuti maboda emuamerica ave achiongororwa kuti vanhu vari kupinda apo vave vachiregnetwa. Saka bhiri iri riri kuuyawo zvekare nezvimwewo zvinhu zvirimo, kunyanyanya funding chaitwawo kune dzimwe hondo dzekuburisa America. Saka zvinhu zviri kunetsa, kapapita makakatawana nokuti vamwe vari kuti bhiri iri harina kusimba semasimbiro aifanira rakaita, vamwe vari kuti bhiri iri riri kuadresawo zvimwe zvinhu harisi kuadresa zvimwe zvinhu zvakakosha zvainofanira kuchiadresa panyaya dzeimmigration.
Takaona kuti zvanzi zvinotaurwa namademokrats vachiti mubhiri iri mune zvinhu zvizhinji zvakanga zvichidiwa neve Republican Party, asi iko zvino vapedza kunyora bhiri iri maRepublicans voita sekuti havasi kurida. Chii chiri kuitika ipapapa? Sevachinja mwoyo pamusoro pebhiri iri?
Bhiri iri, I think chiri kunyanyonetsa ndechekuti tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzekunetsa kana dzagara dzichinetsa panyaya dzeimmigration munomo, kunyanyanya nyaya dzevamwe vana vakauyawo vasina mapepa vanonzi vedhaka. Ivava vana ava havasi kuadreswa pabhiri iri, ende bhiri iri hapana zvari kunyanyotaura pamusoro penyaya idzodzodzo. Uyezve pane dzimo nhaurirano dziripo dziri kuita senge maybe pari kutanga kusaura pakuti ndiani achawanawo mapepa kana kuti magreen cards kana mapermanent resident. Ndokuona kuti pane vamwe vakabva kuAfghanistan vachitiza hondo hongu, vachitiza hondo yange yaitika ikoko, vari kuwanawo, vari kunzi vachave vachiwanawo atingati mapermanent resident. Saka izvi zviri kuisawo makakatano yokuti ko vagara vari munomo vachabhenefitawo pakadii, kana kuti system ichakwanisa kugadzirisawo nyaya dzemapepa zvakadii pane vanogara variko. Saka aya ndiamo makakatano ari kuitawo kuna atingati mademokrats ari kuti hongu bhiri rogova rakanaka zvaro pakuti richalimita avo vanhu vanonga vachibva kumabhonda to at least kana 4,000 per day, kana kuti richavo ichisapotawo zvekare hondo irimitawo kuIsrael nekuUkraine nekuTaiwan. But zvinhu zvisinganyanyi kuva zvichigadzirisa nyaya yeimmigration zvakasimba kuenda mberi kunyanyanyanya nyaya yevana avo vedhaka.
Mataura kuti kubhodha, iko kubhodha kwakamira sei?
Bhodha kutaura chokwadi hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda vari pamabhodha eAmerica vari kuda kupinda, and manambazi acho ari kuunzi kuti ari kupinda vanhu kumabhodha manambazi akawanda. Saka iri bhiri iri vari kurisapota vari kuona sekuti iri rinouya richilimita kana richipa zvekare simba kuna president kuti vanokwanisa kuvhara bhodha kana manambazi awandisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vange vari parunhare kuNorth Texas neStudio 7. Munhau dzemitambo, Nigeria yakarova South Africa nezuro nezvibodzwa 4-2 pamapenalties. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sezvo tasvika kumagumo enhau dzedu dzanhasi, tinokupai misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi reZinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvapamusoro. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Danoka Wande, ndichikusiya murume uko maKris Gande nenhau dzeIsindebele.